Ona jina guruka zuwa gurura ra taradzwa ra tukutanga ari zuwa raicheka raivhenekera nyika mbedzuno pachiedza kurima pazvinhu zvakawanda pauchengeri zivo anga ari chibwe chitedza chezivo anga ari dende reuchenjeri anga ari sungamusana remazano anga ari hwaro pakuvandudza nekurovera anga ari mbambo panyaya yekuendesa nyika mberi kuendesa mhuri mberi kuendesa magariro akanaka mberi achiimbira runyararo rugare achiimbira budiriro achiimbira kugara zvakanaka munharaunda munyika akaimba zvakatekeshera nekuita maungira pasi rose munyika muno hapana asina kumbotamba pamuchato hapana asina kumbotamba kana kunyaradzwa parufu nenziyo kana pangava papati nenziyo dzavamutukudzi vamutukudzi vakatukudza hana dzedu vakatukudza mwoyo yedu vakatukudza nzeve dzedu vakatukudza ndangariro nepfungwa dzedu vakatukudza iwo maonero nendangariro dzedu zvokuti dzakatekenyedzwa kusvika paya pekuti vanhu vakava nekupfuma nekutenda nekuyemura zano rinenge richibva kumurume akatisa mutukudzi saka tarasikirwa kana zvizvi nyika yarasikirwa ndokurasikirwa ndovarume vokuti kana madzimai aya yekuti kana muchinge marasirwa munonyatsoona kuti iri rava vende pabvezino rava vende ndozvatakuona nekuti murume anga akamira murume anga ane udzamo hweunhu hwakanaka nemudzimai wake aipa mavalues kana kuti zvinoyemurika zvemhuri namai gezemutukudzi iye navamapfumo ndovamwe vandingati vakuru vakuru vana mazvikokota vanatangamire vezvekutedzemera mimhanze asivo vari magamba enyika yedu pakuita kuti magariro edu tsika zvatinokoshesa mimhanzi kana kuti zvatakabva nazvo kure zvatingati mitupo yedu kana kuti zvinoendeka zvedu zvokwedu pamagariro edu zvivandudzwewo kune dzimwe nyika zvakaitwa nababa vamutukudzi south africa vanotiziva namibia vanotiziva nigeria vanotiziva america vanotiziva vatrump nokuda kwavamutukudzi tinozikanwa nana mama Theresa May kunana London kana Putin kurussia
imi zvii zvamunorangarirawo pakumbotaura navo vachiri vapenyu
vamutukudzi vazhinji vangatadza kuziva wangu ukama hwandandinahwo navamutukudzi hausi hwemunhu anomukurumbira nemunhu waakuita zvematongerwo enyika kana kufanira zvisiwo mararambiro edu mararamiro edu anga ara baba nemwana ndanga ndiri munhu akagara achiwirira navafana vangu kunyanyanyanya kubva kare ndagara ndiri munhu anonge anofarira mimhanzi dzegospel kana dzimwewo dzinenge dzichiimbwa nevechidiki kana vakuru ndinofarira mimhanzi nokuti mumhanzi unoratidza tsika dzedu unoratidza matarenda atinawo mukuburidza nehama dzakasiyana siyana
tiri kuonawo vamwe vari kunyora kuti nemabasa akaitwa navamutukudzi dei vaitwa gamba renyika munoona sei
inandipokaninazvo igamba kwete renyika igamba reupenyu munotova nenyika kana kuvadzora basa ravo kana kungati igamba renyika nokuti nyika idiki igamba reupenyu nokuti vanopfuura zvenyika vanopenda muupenyu hwevanhu vakaita zvinorova vakaita zvinogara zvakadaro chipo chavangava nacho vakachishandisa vakazvidurura nekuti vazhinji vanouya panyika pano vanongodurura gama kana kuti mbijana vobva vaenda nezvavakapohwa nashe panyika kuti vadurure voregera kudurura uyu murume uyu akadurura zvese.